Izvi zvataurwa nemwe mukuru muZimbabwe Prisons and Correctional Services Senior Assistant Commissioner Petoso Musa Chinobva vachipa humbo kukomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission pamusoro pekuti kusavepo kwemagwaro aya kunokanganisa basa ravo sei. Vati Zimbabwe ine chibvumirano nenyika dzakaita seZambia chekuti zvizvarwa zvemuno zviri mumajeri kuZambia zviuye kuzopedzisa mitongo yazvo muno, ukuwo zvizvarwa kuZambia zviri mumajeri emuno zvinopedzisira mitongo yavo kuZambia. Amai Chinobva vati vari kutadza kuunza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muZambia nekuda kwekuti hapana humbo kana magwaro anoratidza kuti vasungwa ava zvizvarwa zvemuno.
We arrange that those Zimbabweans in Zambia can come and finish serving their sentence here in Zimbabwe. And the Zambians that are here can equally go back to Zambia and serve their sentences and finish off their sentences in Zambia. The agreement is in place. The guidelines are in place. What stalled the actual exchange now was the issue of identification and the issue of citizenship.
Vati ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvakakosha kuti vasungwa vapike mitongo yavo vari munyika dzavo umo vanokwanisa kushanyirwa nehama dzavo. Vatiwo pane vanhu vakawanda vanopinda mumajeri vasina magwaro ekuzvarwa kana zvitupa, uye izvi zvinotadzisa vasungwa ava kunyora bvunzo vari mumajeri sezvo magwaro aya achidiwa. Amai Chinobva vatiwo rimwe dambudziko ririko nderekuti vasungwa vanofira mumajeri vasina magwaro vanovigwa sembwa sezvo hama dzavo dzisingazivikanwe.
And at the end of the day, fingers have been pointed to say sometimes we end up giving them paupers burial when they are not supposed to get paupers burial. They are supposed to be decently interred just like any other individual. But because we cannot trace where they are from, who they are exactly, because the challenge with inmates is they can use pseudonyms.
Zvichakadai, amai Chinobva vati vasungwa vari mumajeri vanobvumidzwa pamutemo kupiwa mukana wekuti vanoteresa vana vavo magwaro ekuzvarwa kana kufambisa. Zvichakadai, komiti yeparamende inoona nezvemukati menyika yaudzawo komisheni kuti yakaitawo ongororo yayo kudunhu reMatabeleland South, uko zvakabuda pachena kuti vanhu vari kunetseka kuwana magwaro ekuzvarwa pamwe nekufambisa. Sachigaro vekomiti iyi vaLevi Maihlome vati semaonero avo vanhu vese vasina magwaro aya zvikuru sei vakabatwa negukura hundi vanofanira kupiwa magwaro aya pasina mubvunzo kuti vakwanise kurarama sevamwewo vanhu.
The recommendation on those affected by gukura hundi. In fact,
nyaya yegukura hundi nevanhu vese zvavo, komiti yakaita chisungo chekuti munhu wese asina magwaro ekuzvarwa nezvitupa vapiwe magwaro aya pachena kwemakore maviri, uye kubvira ipapo vanenge vasina vozotanga kubhadhara.
Sachigaro veZimbabwe Human Rights Commission Dr. Elasto Mugwadi vati zvataurwa nekomiti yeparamende izvi zvinoenderana nezvakabuda muongoro yavo, uye vanoda kuti matambudziko aya agadziriswe pamwe nekuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.